Nyika yese yaiziva vangomo sababa veZimbabwe kana kuti Father Zimbabwe kududzira chiremerera chavaipiwa segamba nevatsigiri vavo pamwe nevose vaitevera mabasa avaibata. Vazhinji vanoti chinhu chavanonyanyorangarirwa nacho kubatanidza nyika mugore ra1987 pakabatana mapato maviri anoti raitonga reZANU-PF nerezapu paUnity Accord. Izvi zvakauya mushure mekushungurudzwa kwavangomo pamwe nevatsigiri vavo uye kupondwa kwevanhu vanodarika zviuru zviviri kumatebeleland nemidlands nehurumende yevaive mutungamiri wehurumende panguva yomushakabvu varobert Mugabe. Mukuru muboka rezvekufambiswa kwemashoko mubato iri riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa Mugwadi vanoti vangomo vanofanira kurangarirwa nekuti vakabata mabasa akakura munyika.
Isu kubato reZANU-PF tinocherechedza zuva iri nomufaro nekuti vangomo munhu wakatisiyira chidzidzo. Chidzidzo chadataura icho kuti kunyangwe vari panhovo yavo yorufu, varara panhovo yavo yorufu, vangomo mashoko avo kupedzisira vachitaura neutungamiri wanga uripo vanotaura kuti nyaya yevhu siyai magadzirisa, nyaya yevhu vakomana, vana vedu vatakarwira ivhu ravo ngavayananiswe nevhu ravo, kubva kuvarungu vakaripamba nechisimba tipe vanhu vedu ivhu.
Mutauriri webato rezapu vamusonge lwanglovhu vanoti shoko guru ravakasiyirwa navangomo nderekuti vanhu vese dai vabatana munyika zvisinei nekuti wabuda mumba mani kana kuti unotaura rurimi rupi.
Tinorangarira vangomo segamba remagamba rakatanga nyaya dzekurwira rusununguko rwevana veZimbabwe, asi chikuru chatinovarangarira nacho chishuviro chavo chekuti vana veZimbabwe vabatane kuitira kuti nyika yedu iite pundutso. Nokuti zvatakazoona tawana rusununguko handizvo zvavaishuvira. Unorangarira iwewe Zininga kuti muna patakaenda kuLancaster Conference vangomo vakaenda vaine shuviro yekuti vese vairwira rusununguko vabatane vakwikwidze maelection sepatriotic front vakabatana. Vangomo vaishanda nemunhu wese wemuZimbabwe zvisinei nekuti abva kupi, anowera mutupo upi, akazvarwa kupi, vaishanda nemunhu wese vachibatanidza vanhu vemuZimbabwe.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachirwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru wesangano reZimbabwe Democracy Institute vapedzisai ruhanya vanoti zita ravangomo haridzimiki mumagwaro enhoroondo yeZimbabwe.
Vese vatungamiri vomunoona vese vanhu vanava vari muZanu nevakashayika vese vakanga vari pasi pavangomo vakazopatsanura navamwe vakuti havo zvezanu yavo. Asi kana tichitaura nhoroondo The Liberation of Zimbabwe, the second Chimurenga, mukuru wevanhu ava ndivangomo. Saka munhu watinorangarira somunhu akabatsira kusunungurwa kwenyika, somunhuzve angari pamberi pekuti nyaya yeminda idzose kuvanhu. Ndinorangarira mukatarira ZBC pana chirongwa chavanobuditsa takinda kuindependence, vangomo vachitaura I think 1991-1988 vachiti aiwa chirongwa chekuti minda inde kuvanhu hachisi chokuda kudzikisira varungu, asi tiri kuda kuti tikwidziridze nokugadzirisa zvakatadzwa Pioneer Column painopinda muZimbabwe muna 1890 ichitora minda zvechisimba, ichitora upfumi hwevanhu zvechisimba. Nokuti kana zvinhu izvozvo zvisagadziriswa, vechidiki mangwana vachaa vachiti makabva nokupini, tichishandisa manzwi avangomo.
Gweta vachishanda vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaMusa Kika vanotiwo vangomo vaive nemuono mukuru wekukurudzira vechidiki kuti vapinde muzvigaro zveutungamiri.
VaJoshua Nkomo tinovarangarira serimwe remagamba makuru enyika yedu yeZimbabwe. Kwavari tinodzidza kuisa nyika yedu pamberi pane kuzviisa isu pamberi. Tinodzidza zvekare kukosha kwevechidiki. Vangomo munhu aitenda mune vechidiki, aitarisira kuti vechidiki vanozonge vari pamberi pekutungamira nyika yedu yeZimbabwe nezvose zvatinenge tichiita muZimbabwe.
Asi havasi vose vari kupembedza mabasa akabatwa navangomo, sezvo kune vamwe vari kuti vakatengesa kuburikidza nekubvuma kupinda muchibvumirano cherunyararo nebato reZANU-PF mugore ra1987. Vamwe vaive nhengo dzebato rezapo vakazomutsiridza bato iri mushure mekushaya kwavangomo, asiwo vangomo vakashaya varinengo ya Zanu PF. Mwana komana wavangomo vasi mangilizwe ngomo ndivo vave kutungamira bato rezapu uye vanonzi vane shungu dzekubvisa mapfupa ababa vavo pamarinda anovigwa magamba enyika pairos eka kuti vanochengetwa patsva kukezi kumusha kwavo. Vangomo vakashaya musi wa 1 Chikunguru 1999 vave nemakore makumi masere nemaviri ekuberekwa mushure mekurwara kwenguva yakareba nechirwere chegomarara. Ndakamirira Studio 7 ndiri muWashington DC, ndini Evans Zininga.